vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCovid nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo unokumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasikapapi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti pacovid pacho chii chavanozvitutumadza nacho chavakaita zvekare zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits ecovid achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro, mamaski acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyoyi yavazovhunzwa vapedza kutaura vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaputin vachitaurirana vachibudana pachena kuti kana Russia ikaita zvichisimba zvokupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zvavataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oiri kana petrol kana diesel vaya vaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo upfumi hweRussia hukadonha. Vakataura zvekare kuti Russia inofanira kuziva kuti upfumi hwayo huindirire mberi inenge ichida US dollar kutenga zvinhu zvokunze nokutengerwa nedzimwe nyika. Vanogona kugadzira zvekare zvinoita kuti Russia ishungurudzike zvekare. Vanhu vari kuzvitutumadza vaBiden vachitaura kuti vane shamwari hombe dzakasimba dzenato dzana Britain uko Europe yose dzinovatsigira. Mutungamiriri weRussia uchaenderera mberi nokunopinda muUkraine akatariswa nepasi rose saizvozvi izvi zvinogona kugwadamisa upfumi hwake pasi.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica maererano namagariro avanhu maererano nenyaya dzeupfumi munyika pari zvino?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuitwa upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose, nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetro nedhiziri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dzichiende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi vanoshanda mabasa akasiyana siyana.
Kana katarisa speech yavo yavakaita, munoona sekuti yange yakanaka here zvekuti vanhu muAmerica vanogona kuitambira sechiratidzo chokuti vari kuita basa ravo zvakanaka, uye kuti gore rino iri zvinhu zvichaita nani pagore rapfuura iri?
Speech yacho yanga yakanaka kuvanhu vanoteerera. Chinonetsa ndechekuti ruzhinji runogona kushayiwa nguva yokuteerera speech yacho, yekuti nyange yakanaka, kunaka kwacho kuvanhu vasina kunge vakateerera hakuzonatsi kuonekwa. Asi kuti vanhu pasi rose vanozobvuma kunaka kwezvinhu zvinenge zvataurwa kana vaona mabenefits azvo.